vanga vafanya kutaranya dze functionality asi vatarire norombo yekuti zvani paine kana election vanhu vanokomboza vakati vanenge vari election committee yavo ndevati mune mutungamiri wechidiki mune mutungamiri wevakadzi mune mukuru wemabasa kushandiswa kwemabasa muzanu secretary for administration mune muna political committee saka vanhu vese vaitwa mukomiti ndo vanofanira kunge vari mukomiti iyeyo kurwana maelection asi isisi chatinoziva komiti yoyese zvidiyeni nana Mugabe nana vakaswerei haisiyo inorwana maelection anoita kuti zvana hwini komiti inorwana maelection anoita kuti zvani hwini is a securocrat committee ikomiti ine mauto inekomiti ine vanhu vakaretire muarmy ikomiti ine vasori ikomiti ine mabureaucrat vanhu vanoshanda muhurumende angava mapermanent secretary nevamwana yamusingaudzwi musingabudi mumanewspaper inototsvakwa nemi vanoongorora zvenhau kuti muione saka komiti iyeyo paichabuda ende ichakuratidzaii zvakamira sei iyo komiti yabudiswa ndiyo chaiyo komiti inofanira kunge ichirwana sarudzo zvemuzanu kubvira nokubvira
asika Dr. Ruhanya kune vamwe vari kuti komiti iyoyi vazhinji vakarerekera kuchikwata chinonzi G40 chiri kunetsa National Lacoste muzanu PF
komiti haisi kurwana maelections internal emuzanu kuti vanoda kusarudzana muzanu iri kurwana maelection enyika vanhu vese vari muzanu ungava kulacoste ungava kug40 ungava kupi kana zvimazita zvinopiwa vanhu vomuzanu komiti inosevha munhu wese inosevha musangano wezanu haisezi maindividuals teichazosvika pakuti yakundoimposa makandidheti ichitora vanhu vomumapata ndopetipazoipomera mhosva asi semamirira yakaita zvese hatingaipomeri mhosva nokuti mapato ezanu anorwara maelections kana ari mafakeni ode zvemafakeni asi vanhu havari zvizvipo zvavakapuwa nevanhu vezanu kuti varane ndemapazi avanda anorwara ti maelections emuzanu kubvira nokubvira
totarisawo mapishapisha ari kuitika mubato rinopikisa remdc inotungamirwa navamorgan tsvangirai munoonawo here vaine kurongeka kwamuri kuona kuri kuitwa muzanu p f senzira yekugadzirira sarudzo
aiwa dambudziko rine vanhu vemdc ndekuti vanhu vanoona zvinhu padiki diki vamwe vacho vanoda zvinzvimbo kuti ndinge ndaenda pakati ndinge ndatora vanhu vakati vasingaoni the bigger picture asi inini tinoona sekuti bato ravo rinonzi mdc alliance rinana vaprofesa vose nenguve rinana vabiti nevamwe vese vane zvavari kuita vane makomiti ava vari kusecha ari kurwana sarudzo saka ndinoona sekuti mualliance yavo yeinonzi mdc vane basa guru ravari kuita vakatoita musangano wetinonzi vati wakaitwa kukadoma musangano uyoyo ndo kutoita kuti anenge achirwana maelections ndiani anenge achiita zvestrategy ndiani anenge achiita zvekubudisa kumashoko ndiani anenge achiita zvemobilization ndiani vari kubatana asi vane matambudziko sematambudziko anenge vane zanu hapana bato risina matambudziko
kuuyawo veboka revakarwawo nderusununguko tinoonawo kunge vari kuti vachaita zvese zvavanogona kuti vaone kuti zanu p f mutungamiri wenyika haahwine musarudzo idzi munoona vaine zvavangapingirisha here musarudzo idzi
kana zanu p f ikatagadzirisa kupishana kwairi kuita nokuti chinhu chikuru chiri muzanu njezi haisi nyaya yemaelections esarudzo dzenyika inyaya yesubsection kuti achatora kuti avamugade ndiani ndo pane nyaya yese kana munhu anotora kuti avamugade akaitwa pajekerere akasarudzwa zvii pajekerere zinofadza munhu wese kuchema chema kunoitwa nemahovheterenzi kunopera asi chinhu chikuru ndechekuti vanhu vanoti mahovheterenzi akura akegura asina basa aiwa vari kutadza mahovheterenzi ane influence yakanyanyisa mumamisha ende mahovheterenzi haasi vaya vana mutsanga vakabva muanu mahovheterenzi anowanikwa mucio mahovheterenzi anowanikwa muanu mahovheterenzi anowanikwa kupolisi mahovheterenzi anowanikwa kuprison mahovheterenzi anowanikwa muhurumende mumapermanent secretary mumabureaucrat emahovheterenzi saka mukaona sekuti mahovheterenzi ndivana mutsanga makonero saka nhunha dzine mahovheterenzi dzikatagadzirwa handioni zanu ichibuda zvakanaka plus chimwe chamunofanira kuziva ndechekuti mahovheterenzi ndo vakapuwa mafamu mahovheterenzi ndo vari mupatronage network yezanu saka mahovheterenzi ane capacity yokuti zanu isahwina vane capacity yokuti even kumusha kana munhu ari muzvakafana nomuchibeda muharare ari muhovheterenzi anenge ane influence inotika kana kunotoni kana kundobuda kumacheki atingozi muhovheterenzi vakashandisa manetwoki avo kuti musarova vanhu musavhotera vamugade vamugade vanotwa election